Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanodarika makumi matatu nevatatu vasungwa nemapurisa kubva musi wechitatu. Vamwe vakasungwa nekuitwa kafira mberi vamiswa pamberi pedare nhasi. WFP yotsvaga mari inosvika mazana mana kubatsira Zimbabwe nechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika makumi matatu nevatatu vasungwa nemapurisa mukati memazuva maviri vamwe vachiitwa kafira mberi pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa munyika mwedzi uno. Zimbabwe yavewo kushorwa zvakanyanya nenyika dzakawanda ichipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nhasi mapurisa asunga mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, mutungamiri werimwe sangano revadzidzi reZinasu vaEmmanuel Sitima, uyewo sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinotiwo vanhu gumi nemumwe vasungwa kwamutare vachipomerwa mhosva yekuronga kuita mhirizhonga. Bishop Kevin Nyamakange vasungwawo pamba pavo. Kukariba kwakasungwa vanhu gumi nevana uye kubulawayo kwakasungwawo kanzura mumwe chete. Kunyangwe vanopikisa vari kuti munyika maberekera ingwe mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti vanhu havasi kurambidzwa kuita misangano pamberi pegungano guru reSADC. Asi vanopikisa vanoti mashoko emapurisa ndeekuda kubata vanhu kumeso sezvo pasina ari kubvumidzwa kuita musangano. Kusungwa, kupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanhu munyika kwashorwa zvikuru nehurumende yeAmerica, Britain, United Nations uye masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International. Asi gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakaudza vatori venhau nezuro kuti pane vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika.
Let me categorically disabuse those missing a misguided perception that the presence of the international community in the country during the summit presents them an opportunity to inflict reputational damage on the country without consequence. The security cluster is aware of the secret meetings being held locally and outside the country by those seeking to unleash civil disobedience. We already know the personalities and the institutions at the front. We are also aware of those giving them logistical and financial support. We have also established their modus operandi, which includes hiring taxis to ferry demonstrators.
Vanodzivirira nyika vari kuzviziva kuti pane misangano iri kuitwa muchivande munyika nekunze kuda kukonzera kusagadzikana. Vanhu vacho tiri kuvaziva nemasangano vanoshanda nawo vari kuvabatsira tiri kuvazivawo zvakare.
Ayo angari mashoko egurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe. Tabatawo mutauriri wesangano remagweta riri kumirira vakawanda vari kusungwa ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Vanhu vari kupera kusungwa vachipomerwa mhosva dzekunzi muri kuda kurongera kuita mademonstrations. Vamwe vari kunzi against hurumende nenyaya dzekusungwa kwanana Jameson Timber wamwe vari kunzi kuda kuita mademonstrations kuprotesta ndakukanganisa musangano uda kuitwa weSADC muHarare munomu.
Ko zviri kutaurwa nemapurisa kuti vanhu vacho vari kusungwa vari kuda kukanganisa musangano weSADC?
Izvo tiri kutonzwa kwavari. Kutonzwa kwavari mapurisa ndokuziva kuti zvinhu zvekuti mumatare edu edzimhosva tinoziva kuti zvinhu zvicharaswa. Nekuti takazoona zvichiitika kumakore akapfuura uko anana Shishi Jesina Mukoko, ana Mukoma Nyonyo Chinanzvawana, vana Mhambava Chinanzvawana, vana Naije Mutema Gauka, mukomana kadiki kake 2 years kakasungwa, vana Anderson Manyere majournalist muchazi wagore rakasungwa vanhu 2008 rakababdatwa vachitotywa. Waipiwa mhosva idzodzo dzekunzi muda kumukira hurumende, hurumende yamwe Mweya Mugabe, vana Mukoma Mutavhaya, vana Mukoma Gwisai. Waipiwa mhosva vanotsvangira ita chaivo, waipiwa mhosva dzekunzi muda kumukira hurumende, asi takaona nyaya idzi dzakazongoora dzakazongoshaya basa mumatare. So we are seeing, tiri kuona zvinhu izvo kuti zvinhu maallegations aingoitwa kare nekare, ndozvinoita hurumende inotya vanhu, hurumende isiri supposed kutya vanhu asi iri supposed kuterera vanhu. Hurumende iri kuziva kuti pane mhosva dzairi kuita, pane zvaisi kuzadzipinza munyaya dzokutonga nyika yedu yeZimbabwe, kutungamira nyika yedu yeZimbabwe.
Ko iko kuratidzira kunorambidzwa here mubumbiro remutemo?
Aiwa, zvibumbiro remutemo rinotaura kanzu reZimbabwe hariri pachena, zvinhu zviri pachena. Tinotaura kusanganisa Section 59 inopa kodzero kuona veZimbabwe high freedom of petition and demonstration, zvirimo, freedom of expression irimo mubumbiro reZimbabwe. Mune kodzero dzekudemonstrate, mune kodzero dzekunyunyuta, mune kodzero dzekuprotesta zviri pamutemo, and mune kodzero dzekuita free expression. Kuekspresa kuti hatisi kufara nezviri kuitika, hatisi kufara nekusatongwa zvakanaka, kutumiwa zvakanaka, hatisi kufara nekuti hatisi kupiwa zvinhu zvakakwanirana, hatisi kufara nekuti muri kusunga vanhu vasina mhosva. Vana Mukoma Jameson Timba ukaona kuti vari kugarira Jim Jerry havaso wega, vanhu havasi kufara nezvakawanda munyika yedu yeZimbabwe. Tatisi kuguta, hatina mabasa, tiri kungoudzwa everyday kuti tiri kuwaka, tiri kugadzira chakati. Hazvisi zvinhu zviri kungotaurwa, asi hazvisi kuita cascade kune vana veZimbabwe kuti vazvibhenefite from that.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda. Tichiri panyaya iyi, vanorwira kodzero dzevanhu vana vanoti Muzvare naMatai Kwekweza, vaSamuel Gwenzi, vaRobson Chere navaVusimusi Moyo vanoti vakarohwa zvakaipisisa pavakaburitswa zvechisimba mundege nevanhu vavanofungidzira kuti vasori vasati vaendeswa kumapurisa. Vana ava vamiswa pamberi pedare nhasi. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya ari panze pedare kuRotten Row Major Street Court muHarare. Tambata kuti tinzwe zvizhinji.
Tingati vasungwa vana ava vakabatwa nemuchitatu kuairport vanoti naMatai Kwekweza, Vusimusi Moyo, Robson Chere naSamuel Gwenzi vaunzwa kudare vachipomerwa mhosva yekusazvibata zvakanaka pavanhu kana kuti disorderly conduct musi wa27 June kumatare eHarare Major Street Court. Saka pavapinda mukoti magweta avo atanga nekusvinidza zvichemo zvinosanganisira kuti vana ava vakarohwa zvakaitisisa. Kwekweza akatorerwa foni yake, akatorerwa passport yake, akatorerwa laptop yake. Chere akarohwa zvakaitisisa zvekuti akakuvara atouya mudare aine hembe dzake dzakadzine ropa. Uyewo dare mutongi anzwa kuti Chere akabvundisirwa akaudzwawo kuti aizourawa kana vakaratidzira pamberi peSADC. Akabvundisirwawo achinzi aikwanisa kuzoreperwa mukadzi wake pamwe nokukanganisirwa vana vake.
Aityisidzira vaChere ndiani apa?
Vari kunzi vaityisidzira vaChere vanoti mugodi vasori, nekuti magweta ava anoti vanofungira kuti vasori nekuti vasori chete ndivo vanobvumidzwa kunge vachipinda mundege. Saka vari kuti vakatorwa mundege, saka vanokurudzira kuti vanhu vaivabvundisira ivavo vachivachichidzira, vachivabvundurudza, vachivabvunza nezvekuti musaratidzira vasori vakagara navo kubva kuma12 savakasungwa kusvikira kuma5 pakazouya mapurisa ekulaw and order kuvatora.
Saka dare rati kudii?
Dare rati nyaya iyi ichaenderera mberi nemusi wemuvhuro apo pachanzwikwa chikumbiro chevana ava chekuti vatongwe vachibva kumba. Asi vana ava vari kutoramba mhosva iyi vachiti havafani kutenge vari pamberi pedare nekuti vane umbowo kana zviya zvinonzi alibi pachirungu, zvinoratidza kuti musi wavanonzi vakapara mhosva vange vasiri panzvimbo iyoyo yakaparirwa mhosva. Somuenzaniso kwekweza ainge achitori kunze kwenyika uye pasipoti yake inotoratidza kuti anga asiri munyika panguva iyoyo.
Tinotenda Godwin, mutori wedu wenhau ari parunhare panze pedare raMajor Street muHarare. Mumwe mukuru mukuru musangano reUnited Nations kana kuti Assistant Secretary General Rina Gelani uyo ari kushanya munyika parizvino anoti sangano iri rave kutsvaga mari inosvika mamiriyoni mana nemakumi matatu kana kuti 430 million United States dollars yekubatsira Zimbabwe munyaya dzekudya sezvo yatarisana nenzara isina mukare akamboona. Chelani atiwo zvinonetsa ndezvekuti nyika dzichiri kubudirira dzakaita seZimbabwe ndidzo dziri kuirwa nematambudziko ari kukonzerwa nenyika dzakabudirira idzo dziri kusvibisa mweya wekufema zvave kukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata mteedzeri wemukuru wesangano reZimbabwe Environmental Law Association Vashamiso Mutisi.
Zvinambizvo chaizvo because mukatarisa mamiriro ekunze ashanduka nenyaya yekuti nyika dzakabudirira dzanga dzichicontributa kune yatinoti global warming nenyaya yekuti vanenge vachiita maemissions kana vakaita maemissions kwenguva yakareba. Maemissions aya ndiwo anoita kuti pabude magreenhouse gas emissions anozoita kuti mamiriro ekunze ashanduke.
Mungatsanangura ipapo?
Kushanduka kwemamiriro ekunze ndezvinoita kuti kupise kana kuti kuite mafloods, maheavy rains, sometimes even madroughts ekuti zvirimwa zvese muminda zvinopera kutsva uye mafloods angosangoita mukatasa pane zvina macyclone Elene. But pari zvino gore rino kwave nenzara nenyaya yekuti mvura haina kunaya semamiriro ainosiita. Saka zvakadaro nyika dzakabudirira dzinofanirwa kunge dzichichiona kuti dzingabatsira sei nyika dzichiri kubudirira uye dzinenge dzawirwa nedambudziko renzara kana kuti dzinenge dzawirwa nedambudziko rekuti kwaita mafloods. Saka mukatarisa zvakare yatingati global warming kana kuti marising temperatures ndiwo anoita kuti kuve nehiti yakati wandei sometimes even kutotonhora chaiko zvinokwanisa kukonzerwa futi neglobal warming uye maindustries kazhinji kana achiita maemission. Pari zvino chakakosha ndechekuti idzo nyika dzakabudirira dzinofanira kurudzisa maemission idziwo dzichiri kubudirira sana Zimbabwe nedzimwe tinofanira kunge tichiitawo maconservation programs yekuti miti isangotemwa pese pese.
Nechikonzero chei?
Miti ndiyo inotora carbon dioxide. Saka carbon dioxide iyoyi ndiyo yatinoti greenhouse gas emission nemamwewo magreenhouse gas emissions anowanzonga achibva kumaindustry. Saka zvakakosha kuti vanhu vachengetedze miti. Zvakakosha kuti tinge tichikwanisa kushandisawo mafuels asiri mafossil fuels asi zvandoziva ndezvekuti kuti titi stop coal mining for example kunana Zimbabwe zvine zvisingaiti nekuti vanhu vanenge vachitoda futi magetsi. Electricity generation is important especially for thermal power. Mukatarisa futi kunana Kariba pari zvino kunongova kuti mvura ishoma mukariba del.
Zvii zvingaitwawo nevarimi kuti vasarambe vachiwirwa nedambudziko iri?
Ende chakakoshawo ndechekuti vaya vanenge vachirima vakwanise kutora mamezures akaita sana pfumbudza for example kana kurima mbesa dzisingadi mvura yakanyanyawanda dzinokurumidza kuibva. Saka ndo mamwe mamezures acho eadaptation. Kunewo vane maindustry it's important kuti vatore mamezures ekuita reduce magreenhouse gas emissions atachiti anana carbon dioxide nemamwe.
Mteedzeri wemukuru wesangano reZimbabwe Environmental Law Association Vashamiso Mutisi vari parunare muHarare. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti urugadzirira kutambira vechidiki makumi mana nevaviri vari kutanga kudzoka kuAmerica nhasi vange vari muchirongwa cheMandela Washington Fellows cha2024. Muzinda uyu wanyora mashoko aya padande mutande rawo reX yaimbonzi Twitter. Ratiwo chirongwa ichi mumakore gumi adarika chakwanisa kukwenenzvera ruzivo rwevechidiki kubva muAfrica vanosvika zviuru zvitanhatu. Chirongwa chegore rino chakapetwa nezuro muWashington DC makasangana vechidiki vainge vari matunhu akasiyana-siyana emuAmerica. Mumwe anga ari muchirongwa ichi ndiva Joseph Njowa vanoshanda nesangano rePangea Zimbabwe iro rinoshanda munyika dzinosanganisira Malawi neTanzania. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chirongwa ichi chakanaka zvekuti because chinotipa mukana sevechidiki wekuti tidzidze zvinhu zvakasiyana-siyana. Kwete kubva kuAmerica chete but kubva kune vamwe vechidiki vanobva kune dzimwe nyika dzemuAfrica tidzidze kuti vari kuzvigona seiwo kuti vari kuita sei kuti vaprogresse pazvinhu zvavanoita. Ndakauya ndichibva kuMarondera ndinoita zvesocial and economic justice maererano nezveupfumi pamwe chete nezveenvironmental justice kuti toita sei kuti gadzirise nyaya dzeenvironment kunyanya-nyanya kuvanhu vanogara kumacommunities anoafektwa dzimwe nguva anokanganwikwa akaita town madiki ana Marondera. Saka ndobasa randobata ndiri kuZimbabwe and ndorakaita kuti ndiuyewo pachirongwa ichochi.
Uri kuno wakakwanisa kushanya nzvimbo dzipi?
Ndiri kuno ndakashanya nzvimbo dzakawandisimwe dzinosanganisira takavhizitira magavhena, masenata, tikakwanisa kuendawo kuNew York kunoonawo New York, tikakwanisa kuenda kunyanza, tikakwanisa kuenda kumatowns akasiyana-siyana anga akapoteredza Delaware kwandanga ndiri.
Asi munoona zviri nyore here kugovana nevamwe ruzivo rwamawana urwu?
Zvinogona kuita nyore kuvanopakura ruzivo rwandinaro kuvanhu vandinoshanda navo nevandinogara navo, asi zvinogoneka chete kana ndikawana mukana wekukolaboreta nekuingeja nevanhu vakasiyana-siyana vemaorganization akasiyana-siyana vemugovernment nemaNGOs ndikakwanisa kukolaboreta nevanhu ivavo ndinoona kuti zvinoita nyore kuti ndipakure ruzivo urwu.
Avo vanga vari vaJoseph Njowa vesangano rePangea Zimbabwe vanova zvakare pasi pechirongwa cheYali vachitaura vari muno muWashington DC naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nenyika dzainodyidzana nadzo dzakaita chibvumirano chekusunungura vasungwa neRussia chakapedzisira kuonekwa munguva yehondo yekuma 1940 kana kuti World War II. Vakasunungurwa vanhu makumi maviri nevana kusanganisira gumi nevatanhatu vainge vari mumajeri emuRussia. Iyo Russia yakapuwa vasungwa vasere vainge vari kunyika dzakaita seAmerica, Germany, Poland, Norway neSlovenia. America ine vanhu vatatu vakasunungurwa. Kunetsana nevanoona nezvemitemo muBotswana kwave kupa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutengesera mumigwagwa yenyika iyi zvisiri pamutemo zviite basa usiku nekupera kwesvondo chete. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Mazai ari kupedza nharo mwana madiki ari kukudza kuti Michael Wellteke Mazai ari kupana pa Mazai ari fresh Mazai mahombe Ichi chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe zvinotengesa usiku panokwirirwa mabhazi nemakombi anoenda kunzvimbo dzakasiyana siyana muguta reFrancistown muBotswana. Vatamuka mushore avo vanobva kwamurehwa vanoti kutengesa usiku ndiwo atova maitiro matsva ari kuonekwa mumigwagwa mizhinji mumaguta eFrancistown palape neGaborone muBotswana, sezvo vanhu vari kusungwa mumigwagwa kana vakaonekwa nemapurisa nguva dzemakuseni nemasikati.
Saka manhera anaya kanzuri yachaisa, saka ndizvinge zvidhumbu panenge patori nani manhero kuzi ha masikati nemakuseni hazvibudi hazvitoiti. Zvinoitika ndekuti kana uri muZimbabwe kana any foreign kana maZambians kozi ndichiti patarget tereki vanoda license rekuti utengese, kozi license racho rinongopiwa only malocals.
Vamushore vanoti kutengesa usiku uku ndiko kunotovapararamo nekuti muzuva rakanaka vanogona kuwana churu chimwe chete chemapura emuBotswana. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzuva rekoni Emmanuel avo vanobva kwachihota vanoti vanotengesera panokwirirwa mabhazi muguta reFrancistown nekuti hurumende yeBotswana yakadzika mitemo inorambidza kupiwa mabasa kuvabva kure.
Hatikwanisi kuemploy as foreigners, so kutengesa ndicho chinhu chatinokwanisa kuita muupenyu.
Amai Hazel Dube Chieza vaudzawo Studio 7 kuti vakatora danho rekutengesa hembe dzavanohodha kunana Mozambique neTanzania mukupera kwesvondo chete nekuti vekanzura vashandi musi wemugovera nesvondo.
So tinozongoiwo maweekends because vekanzurwa vafambe Saturday and Sunday, so isusu tinodecide kutengesawo Saturday and Sundays only.
Mutauriri wekanzuro yeFrancistown vamandla Shabano vaudza Studio 7 kuti vabva kura vabvumidzwa kutengesera mumigwagwa yemuBotswana nekuti vanenge vokwikwidzana nevana venyika iyi. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vanoti Botswana iri kurambidza vabva kure kutengesa mumigwagwa senzira yekudzivirira hondo yemarudzi.
Kuti veBotswana vanenge vachiti aiwa muri kutitorera mabasa, ndo zvedu izvi zvatinofanwa kuitawo zvatakapihwa nehurumende yedu kuti ndezvedu izvi. VemuZimbabwe vachiti aiwazve isu tiri kudawo kurarama, tine kodzero yekurarama pano pasi, saka patatokonzeresa hondo remarudzi.
Nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuramba zvichitiza munyika zvichinopotera munyika dzakapoteredza Zimbabwe, uko zvinoita mabasa akafanana nekutengesa mumigwagwa nemamwe. Gwaro rakaburitswa nesangano rinoona nezvekufamba kwevanhu reInternational Organization for Migration kana kuti IOM mumwedzi wachikumi gore rino rinoti vanhu zviuru zviri zvine zana rimwe chete nemakumi matatu nevatatu vakabuda munyika vakananga Botswana kunotsvaga mafuro manyoro. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sangano reZimbabwe Olympics Committee rinoti Steve Cox anoita zverowing apedza mujaho wake ari pachinzvimbo chechimakumi maviri nepfumbamwe kana kuti 29, izvo zvaita kuti asakwanise kuwana menduru. Kuti tinzwe zviri kuitika kumaOlympics, ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mchikanganya uye weStudio 7 nevari kutungamira chikwata cheZimbabwe kuParis kuri kuitirwa makwikwi aya varingisai Mapondera.
Makwikwi anhasi apera akaita sezvizvi, mukomana Steve anga ari mvura mumwe abuda ari pawechishanu pavanhu 6 vanga vari kukombeta nhasi. Kupera kwechikompetitheni yerowing iye apedzera ari panhamba 29 out of 32, ndo mashandiro aitira nyika.
Imi seZimbabwe Olympic Committee naiye Cox matambira sei zvabuda mumujaho uyu wanhasi?
Tinotenda nekumirira kwaita nyika, uyezve iye anotiwo anotarisira kuti panouya maOlympics anotevera achange achizopawo zviri nani pane zvaita nhasi, asi tinotenda nekuva kwake muOlympian kwaita.
Mimwe mijaho iri kutevera ndeipi?
Tichitarisira kumberi, makombetisheni achatevera, tiri kutarisira kuti musi wa5 August vakomana ve200 meters vaviri vatina varipo, ndo pavachange vachitanga. Tina maCanada makarao nacharamba avo vachange vachinge vachimhanya panguva iyi. Ndiyo tarisiro inenge yakaita Zimbabwe. Makombetisheni aya uyezve achange achiitirwa kuStade de France, ndokune track and field competitions, saka ndo watenge takusumukira kuenda nevakomana vedu vachimirira nyika.
Vamhanyi ava vatova imomo muFrance re.
Zvokutarisirawo zvakare kuti vakomana nemusikana vemarathon Isaac Mbofu naNyaora vachange vachisvika nakoch wavo musi wesvondo riri kuuya inoiyi. Saka takavatarisirawo kuti vange vachive nechikwata.
Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumakwikwi emaOlympics kuFrance varingisai Mapondera vari parunare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchikamu chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wemusambo wechitendero achiri kusimukira Shepherd Mutanga. Mutanga Dende.
Chekutanga ndoda kutenda mhuri yese yeZimbabwe nechikukwazisai zvakare neveStudio 7 ndoda kukwazisai nekuda kwechirongwa chamaunza ichi chakadai kunaka kusimudzira isuma artisti achiri kusimuka panyaya dzemusic idzi.
Vateereri vangade kunzwa makatanga riini zvekurova magitare izvi?
Inini panyaya dzemagitare ndakazotanga it was 2021 ndopandakatanga kuita pinda mustudio ndichirekodhawo I think ndakatanga single striker ndakatanga kuita 2020-2021 kubva kumashure uku ndiri kumagrade 1, 2, 3 I think ndaitoimba pa assembly even kuchurch ndandikori munhu aingofarira zvekuimba.
Veukama vabereki vaitiwo kudii muchizvitanga?
Ndichitotanga vabereki vakanga vasikazvigashiri zvakanaka. Sometimes vaitonzwa kuti zvinhu zvisina maturo, zvinhu zvechirombe, zvinhu zvinodididi zvakawanda zvaitaurika.
Saka iri kutambirwa sei muchaungawo mumimanzi iyi?
This time vanhu vari kutambira. Vanhu vari kuitambira zvakanyanya music iyoyo. Album iro ra 2023 rakaita nomberi dzamutsimbi nema tracks akawanda ari kutambirwa nemhando.
Zeronga mugonera mhando ingori mhando adina vatani mhando mhando ingori mhando dzidzo renyu varume bereka tiri kozi ane mwoyo wakaoma vanodani ichene mwoyo yenyu varume ine makumbe godo renyu varume ine makumbe godo renyu varume.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Right, kune vanoda kubata mukoma Shepherd guys. Tine maplatform akati wandei ekuti munogona kutiona pa social media. Tikaenda pa Facebook, tine Facebook page redu rakanzi Shepherd Eyes. So mukaenda mukasecha Shepherd Eyes, una S H E P H E R D I Z E. Yeah, Shepherd Eyes. Munoona page redu ipapo pa WhatsApp tinoshandisa 0771827022.
Was a Friday chitipai kame chete katingabude nako mudariro nhasi.
I think ingoripo ka mega murutongoiziva ndoye ndirungoda chete dzoraigona. I think tikangobuda neye kuti dzoraigona iyo iringotenderedzwawo nevakawanda. Tikabuda nagona zvinotiitira zvakanaka dzorerai gona. So ndirungoti kumunhu wese dzorerai gona. Ngatidzorere gona time inei time yekudzorera gona kwese kwatiri ikoko. Thank you so much, God bless you. Ndinokutenda yama neshamwari rudo rwenyu rwakakosha.
Vagari batame pabasa rekuponda vange kuzairiana ngozi mumusha zvakauma vanhu. Tozimutsana tobayana vana vanyamuna kupandukirana kwemarudzi varume zvakauma. Unovhara seiko panochema vange.
Aiwa nako kambo gona nzwisa chete kubva kuna Shepherd Mutanga Dende aita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisawo nyaya yekusungwa kwevanhu munyika pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka here nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.